Take your seats. I want to greet you once again in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. I realize that a lot of spaces tonight looks like there is a lot of elbow room during the evenings. So if you've got lots of requests tonight, you can slide them in, because you know, in here there are few, therefore. And this was the test. And we are in a panel. One or two, we are my revachisons. Why you will? The Rogorangarida, paning me all night meeting, Shitara, no one got. No, but also, one little to Mari, I sure I did not order again.
I believe my prayer request must be honored, because I had to lose sleep. I should have gone home today. But I'm here in service. So my request,
won't let you go until you bless me.
Let's be like Jacob, who said, "Andikuregerei kusvika mandiropafadza." Pastor Thomas Sorai is going to preach for us tonight. We came under expectation. We are going to receive according to our expectation. As we stand on our feet,
mercy rewrote my life.
Tichimba ruyoru. We want to thank our God for His mercy.
We also greet those joining us via live streaming in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Our live stream name is Sara Jesu Christo.
Because you have also sacrificed to buy the bundles.
Nekuti mazvipira kutenga ma bundles.
You're saying, "Lord, talk to me as well."
Murikuti ishe taurayiwo neni.
Mercy rewrote my life.
Timbe ruyoru, mercy rewrote my life.
I believe that we are starting to talk to Mwari wataure nesu. neniwo ndauya ndichitarisira zvimwe chete tinoziva kuti handina kufanira kumira pamberi penyu toda kutenda mufundisi nemukana wavandipa kuti ndimire pano.
I would like to thank the pastor for the opportunity he has given me to stand before you.
It's not easy to trust someone kuti amire papulpiti pako.
Hazvichinyore kuvimba nemumwe munhu to use your pulpit.
Nekuti paanomira papulpiti anenge achidyara mbeu.
Because when he stands on the pulpit, you'll be planting seed.
I know kuti kune vanhu vari nani kupfuura ini vaifanira kunge vamira pano.
Ndinoziva kuti there are better people than me who should have come to stand here.
Vaigona kuparidza zvinoita kuti tose tibve tawana zvatinoda.
We are better preachers who would preach and we would all receive what we want.
Asi nhasi mujenya wandibata kuti ndimire pamberi penyu.
But today the Lord has fallen upon me to stand before you.
Saka tisatavhura Bhaibheri tichakumbira hama itinamatire.
Before we read the scripture, let us bow our heads for a word of prayer. Baba vedu variko kumusoro kudenga. Tinokutendai Baba, matunza mukati meimba yenyu zvakare musi wechishanu uno Ishe.
Amen.
Tinokutendai Baba sezvataurwa nemufundisi nezvataurwa nehama.
Yes, Father.
Ichokwadi Baba vana venyu vauya vachitarisira kuti imi mutaure navo.
Thank you, Lord.
Vana venyu Mwari havana kuuya kuti vazoona munhu kana kunzwa munhu achitaura Mwari.
Hallelujah.
Asi kuti Ishe vana venyu vane kutenda kwekuti muri Mwari ane nzeve dzekunzwa. Uye muri Mwari ane meso anoona. Muri Mwari mune muromo munogona kutaura. Saka madekwana anhu tiri kuti Ishe taurai nevana venyu. Chitorai hama yedu yatinoziva Mwari. Mukwanise kuvapa chipo chikuru Baba. Vagone kuzviisa parutivi. Imi Mwari mugotaura kubudikidza nemuromo wavo Baba. Tiri kukumbira Baba madekwana anhu kuti Ishe mutiitirewo nyasha Jehovha. Tinoziva hatina kufanira Baba kuti tiuye pamberi penyu.
Yes,
asi Mwari dzamasimba ose tinotenda nebasa rakaitwa paEaster.
Yes,
musuye pamuchinji kwababa makanaka.
Amen.
Jehovha Ishe Mwari wamasimba ose tinoti tangai nesu mugopedza nesu mugoropafadza kuverengwa kweshoko renyu nemuzita ramambo Jesu Kristu. Amen.
Amen. Toda ndirukokai kubhuku ya Hebrews.
Let's go to the book of Hebrews.
Takwerenga Hebrews chapter 3.
Chapirenga book of Hebrews chapter 10. Amen.
Hebrews chapter 3 chaverenga 1 verse. Tozobva toenda pana Hebrews chapter 10.
Wa Hebrews 3 chaverenga verse 1
na Mark chapter 11.
Tozoenda kwa Hebrews 10 tozoenda kuna Mark 11.
Hebrews chapter 3.
Verse 1.
Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus.
Naizvozvo hama tsvene vagoverani nemi pakudanwa kunobva kudenga, fungai zvakanaka muapostora nemuprista mukuru wekupupura kwedu, iye Ishe Jesu.
Atende kuna Hebrews chapter 10.
Vahebheru chitsauko 10
to the verse 14.
Tirikuda pandima 14.
Sorry, not 14, verse 23.
We want verse 23.
Let us hold fast this profession, the profession of our faith, without wavering, for he is faithful that he promised.
Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu kuti irege kuzununguka nokuti iye wakapikira wakatendeka.
Mark chapter 11.
Mark chapter 11.
We are going to read verse 24 and 25.
Verse 24.
Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them.
Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvose zvamunonyengeterera nekukumbira, tendai kuti mazvigamuchira, mugova nazvo.
When you stand praying, forgive.
Kana muchimira muchinyengetera, kanganwirai.
If you have aught against any,
kana mune mhaka nomumwe,
that your Father also which is in heaven
kuti baba venyu
your trespass
vari kudenga vagokukanganwirayo kudareka kwenyu
ishe baba makanaka mwari vasika kundiki vasikanyepi imi mwari munosadzikisa vimbiso dzenyu kuna vose ishe Jehovha vanokutendai mwari wangu makanaka ishe Jehovha mutumwi kana kurairwa asi tinoda kukutendai nekuti matiudza baba kuti ishe kana tichimira tichinamata mwari makanaka tichitenda ishe Jehovha tinofanira kuregerera baba mwari makanaka ishe nekuti kana tisikaregereri ivo baba wedu vari kudenga vatiregereri tibatsirei mwari manheru ano baba patiri kuswedera pedyo nemi mwari wangu makanaka nguparidza kweivhangeri muuye munditore mundiise padivi mundiite hwamanda yenyu mwari kwanisa kutaura ishe Jehovha matama yenyu kuti ishe kupera kwazvose mbiri nekurumbidzwa zvikopowa kwamuri chiziva kuti munhu pakukwaniswa kwake kwose haana kumaturo saka manheru ano handina kumaturo asi aripo ane kumaturo anowatenzi Jesu Kristo tinonamata nekutenda mwari patinoisa zvose muruoko rwenyu muzita raishe Jesu Kristo amen. Mwari aropafadze kuverenga kweshoko rao tingagare zvedu pasi.
May the Lord add his blessings to the reading of his word. You may be seated.
Manheru ano
tonight
se suro yeshoko
is the title
he is the high priest of our confession.
Ndiye muprisita mukuru wekupupura kwedu.
Profita anotaura kuti the word profession is just the same as confession.
The prophet says is gire kuti confession rakangofanana nekungoti kupupura.
So he is the high priest of our confession.
Hanzi ndiye muprisita mukuru wekupupura kwedu.
Amen.
Amen.
Whenever we see the word priest,
pose patinoona shoko rekuti muprisita,
it denotes worship.
Rinoreva kunamata.
We have to refer to a temple.
Rinofanira kutorevera temple.
We have to refer to a sacrifice.
Rinorevera chipiriso.
Then the Bible says,
Bible rinozoti,
when you stand praying,
pamunomira muchinyengetera,
forgive,
regererai.
What does forgiveness means?
Kuregerera zvinoreveiko?
You are interceding as a priest for your brother.
Uri kumiririra hama yako semuprista.
One time Peter said,
panime nguva Petro akati,
how many times shall I forgive my brother?
Naitenzi ndinoregerera hama yangu kangani? Kana ichinditadzira.
Then the Lord Jesus said 70 times 7.
Ishe vakati 70 akapetuka na 7.
So if you don't forgive,
saka ukasaregerera,
forget about having an answer from God.
Kanganwa zvekuwana mhinduro kubva kuna Mwari.
Since we are priests and kings before him.
Zvatiri maprista nemadzimambo.
But there is a high priest above us.
Asi pane muprista mukuru pamusoro pedu.
Who is the Lord Jesus Christ.
Vanova Ishe Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
Okay. We are going to have our first court.
Tichaverenga chinokorwa chedu
chekutanga. Explained.
Chinonzi shumiro ichitanangurwa.
0711. Can you have it up? 54. Well, he was wounded for our transgression.
Hongu akakuvadzirwa kudarika kwedu.
And by his stripes we are healed.
Uye nemavanga ake takaporeswa.
Jesus. Hebrews 3:1.
Vahebheru 3:1.
He is the high priest of our confession.
Muprista mukuru wekupupura kwedu.
Now any of you scholars.
Zvino imi vadzidzi veBhaibheri.
Know that the word profession.
Munoziva kuti izwi rechirungu rakanzi profession.
Translated the same as confession.
Rinofanana zvimwe chete nekuti confession.
He is the high priest.
Ndiye muprista mukuru.
Here it is now.
Hezo izvo.
Get it now.
Zvibatei.
And you won't even have to come here to be healed.
Haufaniri kutombouya kuno kuti uporeswe.
You will be healed right where, right there. Sorry.
Unopodzwa ipapo.
You will be healed right where you are sitting.
Unopodzwa ugere pauri ipapo.
I believe it's possible.
Ndinotenda zvinokwanisika.
Right now.
Iye zvino.
For people in this building.
Kuvanhu vari muchivakwa chino.
You will be healed right here right now.
Kuti vapodzwe iye zvino.
I have seen it.
Ndakazviona.
I have seen the time when there wasn't a wheelchair left in the building.
Ndakaona nguva yekuti hapana wheelchair yakasara muchechi.
Not a blind or deaf person.
Kana mudondoro kana munhu aribofu.
Thousands were sitting.
Kana mati zuru ne zuru vanga vakagara po. Amen.
So he is the high priest of our confession.
Saka ndiye muprista mukuru wekupupura
kwa. Everything that we are in need of.
Zvese zvaunoda.
Not only healing.
Kwete kupodzwa chete.
But deliverance.
Kana rudzikinurwa.
From ancestral spirits.
Kubva kumweya yemadzinza.
Deliverance.
Rudzikinuro.
From national spirits.
Kubva munyika nyika.
From family spirits.
Kubva kumweya yemhuri.
All those things.
Zvinhu zvose izvi.
We can access blessings from him.
Tinokwanisa kutora maropafadzo kubva
kwaari.
Anotidzikinura.
Once we accept him as the high priest of our confession.
Semuprista mukuru wekupupura kwedu.
We have to believe from the heart.
Tinofana kutenda kubva mumoyo.
Not from your mind.
Kwete kubva mupfungwa.
Not just confessing it from our lips.
Kwete kungotaura bedzi nemuromo.
But confessing it inwardly.
Asi kupupura kune kurevesa kubva mumoyo.
That he is the high priest of our confession.
Ndiye muprista mukuru wekupupura kwedu.
Abraham had to see Isaac before he was manifested.
Abraham akafana kutona Isaac asati aonekwa.
He had to see the sacrifice before the sacrifice was there.
Aifana kuna chipiriso, chipiriso chichatavapo.
That's why he has to wait for 25 years.
Ndosaka akamirira makore 25.
That's why he has to answer Isaac.
Ndosaka aifana kupindura Isaac.
When Isaac inquired where was the sacrifice for the burnt offering.
Isaka paakabvunza kuti chipiriso chiripi chekupisa.
Then he said, God is going to provide for himself the burnt offering.
Abraham akapindura akati Mwari vachazvipa vega.
He was seeing the burnt offering.
Chireva kuti aitochiona chipiriso chekupisa.
The woman with the blood issue with the issue of blood.
Aijujaropa.
He has to see her deliverance before it was manifest.
Aifana kuona kupora kwake kusati kwaratidzwa panyama.
The Syrophoenician woman.
Mudzimai weSyrophoenician.
He has to see her daughter healed.
Aifana kuona mwanasikana
achiporeswa. That's why she went to Jesus.
Ndosaka akaenda kuna Jesu.
Nicodemus.
Nicodemus.
Believe that the Lord Jesus was a teacher from God.
Akatenda kuti Jesu Kristu ari mudzidzisi wa Mwari.
So that he wanted.
Saka zvese zvaida.
With the Lord Jesus.
Zvaive muna Ishe Jesu.
That's why he went to him by night.
Ndosaka akaenda kwaari usiku.
Amen.
Amen.
Even Simon.
Kunyange Simon.
As the pastor was praying.
Sezva namata nemufudzi.
He has to call Jesus.
Aifana kutodana Jesu.
He believed that he was going to do what he wanted for him.
Aitenda kuti achamuitira zvaachamuitira.
So he called him.
Saka akavadana.
And it was made manifest.
Zvikabva zvaratidzwa.
Either for the negative or positive.
Mukunaka uri mukushata kwazvo.
He is still the high priest of our confession.
Achiri muprista wekupupura kwedu.
Amen.
Amen.
So whatever we confess.
Saka zvese zvatinopupura.
He will give us. I think this
court
has to continue.
Regai tiendere mberi nechinokorwa.
To about paragraph 55. Ministry explained.
Zvikabva paragraph 55.
If you could have the quote once again.
Kana mukakwanisa kundipa chinokorwa zvakare.
Paragraph 54 to 55.
Paragraph 54 kusvika 55.
The Roman centurion also believed
akatenda
that is his servant was going to be delivered.
Kuti muranda wake achapora.
He knew that he was a general.
Aizvati mukuru wezana.
And he also believed that Jesus Christ was a general of demons.
Akatendawo kuti Jesu Kristu mukuru
wezana. In such a way that he would command them to leave and they would.
Kuti aikwanisa kuvarayira achienda achiendawo.
And what he believed also happened.
Zvakatenda zvakaitika.
Amen.
Amen.
One night while speaking.
Usiku ndichitaura.
And they seen a miracle performed by God.
Vakaona chishamiso chakaitwa naMwari.
Just they accept it right there.
Vakangozvigamuchira ipapo.
And there wasn't a court.
Hapana kana
no nothing.
Mbedha kana wheelchairs.
But what was emptied.
Asi zvese zvakapera.
And they walked out.
Vanhu vakapora vakaenda.
Natalia, Illinois.
Tiri ku Illinois.
That's right.
Ndizvo chaizvo.
In a big tent.
Mutende hombe.
So in big tent meeting. Now here is what it is, friend.
Yeso zvazviri shamari dzangu.
It's see if you get it.
Mukazvibata.
You are a Christian.
Uri muKristu.
Because you believe that you are a Christian.
Nekuti unotenda kuti uri muKristu.
It's all settled.
Zvatopera.
Because he is the high priest.
Nekuti yemuprista mukuru.
Now notice.
Zvinotarirai.
He is the high priest of your confession.
Ndiye muprista mukuru wekupupura kwako.
You get what I mean?
Mazvibata here?
What you confess?
Zvaunopupura.
What you confess,
zvaunopupura,
that's what you get.
Ndozvauri.
Any man who never live any further
hakuna munhu anogona
higher
kurarama zvinopfuura zvaanotenda
nezvaanorarama. You take a man
ukatora munhu
that's talking about drinking
anotaura zvekunwa doro nguva dzose.
He talks about drinking.
Anongotaura zvekunwa.
He thinks about drinking.
Anongotaura zvekunwa.
He drops right down into that category.
Anobva aderera kuenda muchiyero ichocho.
Becomes a drunkard.
Obva ava chidhakwa.
And a man that's always thinking about vulgar things.
Munhu anongogara achifunga zvakasviba.
He looks at vulgar things.
Achitarira zvinhu zvakasviba.
Vulgar things.
Anofunga zvinhu zvakasviba.
He reads vulgar things.
Anoita zvinhu zvakasviba.
He will have wet dreams.
Unozoita hope mpengo
because what you eat
nekuti zvaunodya
is what you become
ndozvaunozova.
If you eat the word of God
ukadya shoko ramwari
you become the word of God
unozova shoko ramwari.
If you eat worldly things
ukadya zvinhu
zvenyika you become worldly
unozova wenyika.
Amen.
Amen.
So we have to change our diet
tinofanira kushandura zvatiri kudya.
Jairus the secret believer
Jairus mutendi wakavanzika.
His daughter was dying.
Mwanasikana anga ofa.
But he could not be controlled by what his church believed.
Asa akaramba kuteerera zvaitendwa nechechi.
He believed that if he goes to the Lord Jesus Christ,
I found out that ndikaenda kuna Jesu Kristo.
His daughter will be healed.
Mwanasikana anopora.
At times you don't have to go by what the group thinks.
Dzimenguva haufanhi kuteerera guru mwandira.
Or what your colleagues are saying.
Kana kuti vaunoshanda navo vari kuti
you have to go by what you know the Bible said.
Unofana kumira nezvaunoziva kuti zvinotaurwa neBhaibheri ichokwadi.
Not what your friends are saying.
Kwete zvikutaurwa neshamwari.
Or what your friends are believing.
Kana zvirikutendwa neshamwari dzako.
Amen.
Amen.
Hanzi atanotirowa.
They say they will beat us.
Nani?
Who?
So you have to stand alone.
Saka unofana kumira wega.
And check the word of God.
Wotora shoko ramwari.
And believe the word of God.
Wotenda shoko ramwari.
Then you will be able to have him as your the high priest of your confession.
Wozokanisa kuve naye semupristita wekupupura kwako.
Not what people are saying.
Kwete zvirikutaurwa nevanhu.
The old man Simeon.
Mutana Simeon.
The Bible said.
Bible rakati.
It was told to him that you won't get to be an old man.
Akanzi neBhaibheri haasi kuzova mutana.
Until you saw the Lord's Christ.
Kusvika aona Ishe Kristo.
The Lord's Christ was not there.
Kristo washe akanga asipo.
But he has to believe.
Asai fana kutotenda.
Can we read Hebrews 11?
Ngati verenge va Hebrew 11.
The Bible says, now faith is the substance of things hoped for.
Bhaibheri rinoti kutenda ndiwo rubatso rwezvinhu zvatinotarisira. Rubatso rwezvinhu
zvatiri
nekuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka.
Amen.
Amen.
They obtained a good report.
Vakapupurirwa zvakanaka.
By believing the Bible.
Nekutenda Bhaibheri.
Not what they were holding.
Kwete zvavanga vakabata.
No, what they were seeing.
Kana zvavaiona.
But what they believed.
Asi zvavaitenda.
Amen.
Amen.
So Simeon has to believe that he is going to see the Lord's Christ.
Saka Simeon aifanira kutotenda kuti achaona Kristu washe.
And he actually saw him.
Pazviro kwazvo akazovaona.
Amen.
Amen.
The same to our sister Anna.
Zvimechetezvo nehanzvadzi yedu Anna.
Who was also a resident in the temple.
Vakanga variwo mushandi mutemberi.
She also saw the Lord's Christ.
Vakaonawo Kristu washe.
The prophet said.
Muprofita anoti.
It was told to him by the Holy Ghost.
Simeon akaudzwa nemweya mutsvene.
That you are not going to die.
Kuti hausi kuzofa.
I believe corona virus maybe would come.
Ndotenda kuti pamwe denda rekorona raraiuya.
Oh, COVID-19.
Kana kuti COVID-19.
But he knew he was not going to die.
Asi Simeon aiti handisi kuzofa.
Because it was a promise.
Nekuti yaive vimbiso.
Once you have a promise.
Kana ukangova nevimbiso.
And you hang your soul on that promise.
Wasungira upenyu hwako pavimbiso. Uchabudirira.
Win.
Uchakunda.
A desperate man in his heart.
Munhu akaperera mumwoyo make.
Can see deliverance coming.
Anoona rudzikinuro ruchiuya.
The prophet said in one of these messages about the death of Moses.
Mumharidzo yavo pakufa kwaMoses.
the birth of Moses.
Pakuzarwa kwa Moses, sorry.
When his father was praying.
Baba vavo vachinamata.
He said one day.
Anzi rimwe zuva.
When Amram was praying.
Amram ari kunamata.
Just beside the altar.
Pa pedyo neatari.
When he opened his eyes.
Pakavhura meso ake.
He saw the angel of the Lord.
Akaona ngirozi yashe.
With a sword pointing to the north.
Ine munondo wakanongedza kumusoro.
He said deliverance is coming.
Zvikanzi dzukunuro riri kuuya.
So it was embedded in the heart of Amram.
Saka zvakanga zvirimo mumwe
waAmram. That deliverance is coming.
Kuti rudzikinuro riri kuuya.
No matter how many lashes he will receive.
Zvisinei kuti airohwa zvakadini.
He knew that deliverance is coming.
Aiziva kuti rudzikinuro riri munzira.
Amen.
Amen.
Blind Bartimaeus.
Bartimaeo bofu.
He heard a noise.
Akanzwa
runja.
Ruzwa
coming by.
Ruchiuya.
And we know the story.
Tinozanya
yacho. How the prophet dramatized.
Kuti muprofita anoita
mutambo. That one day his daughter.
Kuti aive nemwanasikana wake.
First his wife fell sick.
Mudzimai wake ndiye akatanga kurwara.
Then Bartimaeus has to sell his total dust.
Bartimaeus akatotengesa hangaiwa dzake.
Then next his daughter.
Mwanasikana wake.
And what was remaining for Bartimaeus?
Changa chasara na Bartimaeus.
Was just a lamp.
Igwayana.
That was used to guide him.
Rangariri maziso ake. Raimutungamira.
This time.
Panguai.
He has to promise God.
Aifana kuvimbisa
Mwari. That lamp.
Gwayana iroro.
That is going to sacrifice that lamp.
Kuti aizopirisa gwayana iroro.
The prophet said.
Muprofita anoti.
He just knew his daughter by the voice.
Aiziva mwanasikana ake nekuda
kweizwi. Strumming her hair.
Nekumbopuruzira vhudzi rake.
But facially,
asi chiso,
he did know her.
Anga asatamboona chiso chake.
Amen.
Amen.
Then when he promised the Lord that lamb,
paakavimbisa ishe gwayana,
his daughter was healed.
Mwanasikana akapora.
But the priest, when he saw him going to sacrifice that lamb,
asi muprista paakana,
he said, where are you going, Bartimaeus?
Ganzi, Bartimaeo uri kuendepiko?
He said, to sacrifice my lamb.
Ganzi, kunopirisa gwayana rangu.
He said, but that's your eyes.
Sikanzi asi ndomaziso ako.
I'll give you some money.
Ndokupa mari.
So that you go buy another one.
Kuti unotenga rimwe gwayana.
And sacrifice it.
Wopirisa iroro.
But he said, I never promised God a lamb.
Hanzi handina kupromisa
mwari. But I promised God this lamb.
Rimwe gwayana asi iri. Amen.
He knew
aiziva.
That there was a lamb coming.
Kuti paive negwayana ririkuuya.
His eyes were going to come open.
Kuti maziso ake
aiziva. So when he heard the noise,
saka paakanzwa ruzha,
he asked,
akabvunza,
what was all this commotion about?
Kuti ruzha nderweiko urwo?
And he said, Jesus of Nazareth.
Zvikanzi Jesu weNazareta.
The prophet of Galilee.
Muprofita weGalilee.
Is passing by.
Ari kupfuura.
Then he has to stand up.
Akatosumuka.
Thou son of David.
Zvikanzi mwanakomana waDavid.
Because he believed.
Nekuti aitenda.
That Jesus Christ.
Kuti Jesu Kristo.
Was going to open his eyes.
Kuti aizovhura meso ake.
Amen.
Amen.
It has to come from his heart.
Zvaifana kubva pamoyo wake.
And the Bible says.
Bible rinoti.
From the abundance of the heart.
Kubva mukuzara kwezvimumoyo. Muromo unotaura.
What is hypocrisy?
Chiko chinonzi
unyengeri. When someone says something,
munhu anotaura chimwe chinhu.
That's not coming from his or her heart.
Zvisiri kubva mumuromo make.
That's hypocrisy.
Ndo unyengeri.
But when he's saying it from his heart,
asi
unotaura
kubva mumuromo mako.
Just like Delilah.
Sa Delela.
Samson used to flit around.
Samson aitamba naye. Achitaura izvo neizvo.
But finally,
asi pekupedzisira,
he had to say it from his heart.
Akazotaura kubva pamoyo.
And Delilah also noticed that this is coming from his heart.
Delilah akazoona kuti izvi zvataura kubva mumoyo.
When he said it from his heart.
Paakangotaura kubva pamoyo.
Potentially,
pakukwanisa,
the power of God went away.
Simba raMwari rakanga ratoenda.
Amen.
Amen.
We are going to read again from the book of Who is God, 50:08-15. Who is God? Paragraph 35 to 36. And when the inspiration of the Holy Spirit is here to inspire you, remember God will make your body come into your confession. If you say you are a drunkard and want a drink, don't worry. You will soon be one. If you say you are a sinner and want to sin, you will be right into it. If you say you are a Christian and believe it all alone, God will bring your testimony, will bring you right into it. If you believe in healing and believe that God has healed you, and God will make your God obey your confession. For he is the high priest of your confession. Upon anything that he died for. If he died for your healing. If he died for your deliverance. If he died for your salvation. And you believe that I am saved. Then he becomes the high priest of your confession. It's not healing alone. Amen.
Amen.
The Bible says he would want you to prosper. Just singles out even in your healing. Doesn't mean that your success should be in healing only. You have to believe it. And it has to be.
Zoto itika.
Amen.
Amen.
Okay, we. And he died to rid sin.
Vakafa kubisa
and sickness.
Ne urwere.
As the result of sin. He was wounded for our transgression.
Akakuvadzwa nekudarika kwedu.
Amen. With his stress we are healed.
Nemavanga aketaka
poyeso. Remember that he have faith.
Rangarira izvi uve nekutenda.
Don't waver.
Usadzudzuruke. Mira pazviri.
Amen.
Amen. When we go to the courts of law, we don't know the legal jargon. So we need experts who know how to speak. So they know how to speak. Because the PP and the lawyer, they understand. They've got a jargon to disturb you. I went to court Rimezua. There was a case on trial of a man who had been knocked down. The person who came say chapupu. I felt sorry for him. He was given some legal jargon by the lawyer. And he was asked, "Are you the witness?" And he said, "Yes." Do you know what happened? I was there, yes.
And okay. Complaining that kuti paakarohwa nemotikari pane mashops ndizve.
The complainant is saying he was struck. Where he was struck, there were some shop. Is that so?
Yes.
He's saying he was helping school children to cross. Is that so?
Right.
Okay.
Complainant, motor car was complainant.
The car that hit the complainant.
Right.
Was it coming from the right or the left? And now the witness was short of words to speak. So when we stand in the court of law, we must know where we stand and what we want to say. Because of that, we look for a lawyer.
When the
lawyer is speaking to another lawyer,
no.
When you are telling your case to your lawyer,
exactly,
you must tell everything as it is. And don't hide anything from your lawyer.
Why? Because you want him to stand for you. So the Lord Jesus is the high priest of our confession. We have to say it all to him. Amen.
Amen.
So that he know how to say or how to speak in the court of law.
Kuti vazive matauriro mudare redzimhosva.
Nekuti lawyer anobvunza munhu.
Because the lawyer will ask.
Se issue yana Shylock yatakamboverenga kuchikoro na Antonio.
Like the issue of Shylock and Antonio
mentioned
that
of Venice.
They are mentioned of Venice.
Kanzi mukuru.
Yezvere
kuti mapati inini.
Is it true that
a pound of flesh?
That you want a pound of flesh.
Skanzi na Shylock achishapena banga rake
pa Shylock as he was sharpening
his knife. Exactly, that's
yes,
right.
We want a pound,
a pound of flesh.
Tirikuda nyama inorema pound.
Uya emira saloya akati exactly a pound of flesh.
And the lawyer said, "Wangu, nyama inorema pound."
Skanzi yes sir.
Wanzi hongu changamira.
Skanzi not more or not less.
Hanzi isingadarike kana shoma handiti.
Vatanga
what? And then he started doubting.
Exactly a pound of flesh.
Pound of flesh yakanyatoti nwe.
Without any bloodshed.
Pasina kana ropa radeurwa.
So can you continue and cut a pound of flesh?
Akaenda henyu mberi mucheke pound yenyu.
That's how the lawyers speak.
Ndoma tauriro emagweta.
They know how to play around with language.
Vanoziva matauriro avo
nemutauro. You have to say it all to the Lord Jesus.
Saka unofana kutaura zvese.
For the Bible said he is our lawyer, he is our advocate. Bible rinoti
ndiye mumiririri yedu gweta redu. Amen.
So when you are speaking to the advocate,
saka nauchitaura
negweta, you are saying your heart out.
Uri kudurira moyo wako.
You are believing.
Uri kutenda.
That he is going to deliver the goods.
Kuti achaita basa nemazvo.
You are going to win the case.
Muchakunda.
So when you are speaking or telling the Lord Jesus,
kana uchitaura Ishe
Jesu, you know he is going to deliver the
unotenda kuti
vachabudirira
muchabudirira nyaya yacho. Amen.
We continue on paragraph 36.
Toendera mberi ne paragraph 36.
Just thinking of a case one time.
Ndichingofunga pamusoro peimwe
nyaya. One of the worst I ever seen.
Ime inosuvisa sanambona.
Just before the prayer line.
Tisataenda pamprayer line.
Like to, how many would like to use these things?
Vanganoda kushandisa zvinhu izvi.
So you can send and get some of these testimonies.
Kuti mukwanise kutumira mukwana zvapupu izvi. Zvandichakuudza.
Night after night.
Usiku neusiku.
Okay, let's jump. And I was telling they made fun of that handkerchief.
Ndikati anga achiseka
henge chete. About it being done.
Nekuitwa kwazvo.
I couldn't expect unbelievers to believe that.
Ndandisingatarisire vanhu vasingatendi kuti vazvitende.
Those who believe.
Ndezve vanotenda.
Okay. Inoendera mberi saka hatichaendi zvedu mberi.
Now he continues, we will not continue.
Amen.
Amen.
Can we go to faith without works is dead? 50.
Kutenda kusina mabasa kwakafa. Amen.
Amen. Paragraph 25.
Now
when there was no one
who
could tell me
kundiudza
what to do by a gift.
Kundiudza zvokuita nechipo.
When I was at Mayo Brothers at Rochester.
Ndiri kuhama dzemayo ku Rochester.
When they looked at me,
pavakandivheneka,
the best doctors in the world.
Vana chiremba pamusoro pasi rose.
You haven't even got any kind of a chance.
Hanza hamuna kana mukana.
See, but one scripture, that's Hebrews 3:1.
Asiri gwaro rimwe chete vaHebrew 3:1.
I've seen that.
Ndakariona.
That he is the high priest.
Kuti muprista mukuru wekupupura kwedu.
Amen.
Amen.
He is sitting at the right hand.
Agere kuruoko rweri
uchi. Father.
Baba.
To make good anything that we confess.
Kuzadzikisa zvose zvatinopupura. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
To make good anything that we confess.
Kutipa zvose
zvinopupura. Don't you want him to make good anything that you confess tonight?
Auri here kuti vakupe zvose zvaunopupura.
That he has done.
Zvaakaita.
But he cannot do nothing for us until first we confess that.
Asi haana chaanokwanisa kutiitira kusvikira tatanga
tapupura kuti azviita. And act upon it.
Obva azvi. Tobva taita chimwe chinhu.
See.
Mazviona.
When you whatsoever things you desire.
Zvose zvamunoshuvira.
That's Mark 11.
Marko 11.
Jesus speaking.
Jesu achitaura.
Whatsoever things you desire.
Zvose zvamunoshuvira.
When you pray, believe you receive it.
Tendai muchazvigamuchira.
That's the order.
Ndo urongwa hwacho.
Amen.
Amen.
That's the formula.
Ndo formula yacho.
That's the standard.
Ndo standard.
Amen.
Amen.
You believe now that you receive it.
Munotenda kuti mazvigamuchira.
And it shall be given unto you.
Zvichazopuhwa kwauri.
That's for he is the high priest.
Nekuti ndiye muprista mukuru.
For your confession.
Patinopupura.
And he cannot heal you until first you confess. Amen.
Amen.
So if you don't confess that he has done it already, he can never do it. Can he can save you? No matter how much you cry, you can come to the altar and cry and pull your hair and scream and say, God, God, have mercy. I believe in old-fashioned repentance. But you could stay there and repent until year after year. And you will never be saved until you believe in your heart that he has saved you and raised you up. Confess it. If you confess me before men, I confess you before my Father. The prophet had a problem one time when he inhaled some gas at work until he could not eat solid food. He went like that for some time until one day after reading in the Bible that you have to pray before you eat and God blesses it. It will not hurt you. Then he actually have to give himself a very big share.
Amen.
After that, he offered a prayer.
Vakanamata.
When his mother saw it,
he started
crying.
Vakatanga
kuchema. He knew what the doctor
had
said. Then he started eating. But once the food reached the stomach, it has to come back into the mouth. It has to force it back until it settled. Until he finished eating his food. And he went walking under pain. And he said, people ask me, Billy, how are you feeling? And I
would
say, I'm fine.
What I want to
and if someone will come closer, you say, you are lying. But he said it was faith. You have to believe it in your heart before he acts and heal you. Amen.
Amen.
It has to be a personal testimony that he has healed you. He also prayed for two sisters. One had a goiter. The other one is some ulcers or acids. So they went away. When they went away, they were still suffering. But they kept on believing. This other sister, who was suffering from ulcers, the family actually teased her. Even the husband himself also teased her. Until the husband said, you are bringing reproach to the word of God. But she kept on holding. Until one day, one morning, when the children had gone to school, and she was just cleaning the plates, then she started having appetite. She took what the children had left and ate. She prepared a cup of coffee and drank. She felt no pain at all. As soon as she realized that she was
healed,
she went to her neighbor, a fellow sister. When she arrived, she saw her doing like this. She asked, what are you doing? She said, I'm looking for the goiter. It has disappeared. He is the high priest of your confession. What you confess is what he comes to give you. If you confess that I am healed, you will be healed. But if you confess that you are not healed,
ukapupura kuti handina kupora,
you will not be healed.
Auporwe, auporewe.
If you confess that you are saved,
ukapupura ndakaponeswa,
you will be saved.
Unoponeswa.
Reading in this other message,
tichiverenga mune
imwe maridzo, why are people so tossed about?
Sei vanhu vachingozunguzwa?
I couldn't understand.
Ndaisazvinzwisisa.
Why the prophet was saying?
Sei muprofita achiti?
One group,
rimwe boka,
they will be on the mountain top.
Vanenge vari pagomo pamusoro.
Praising God always.
Vachigara vachingorumbidza Mwari.
On Monday.
Monday.
On Tuesday.
Chipiri.
On Wednesday.
Chitatu.
On Thursday.
China.
On Friday.
Chishanu.
On Saturday. On Sunday.
Mugovera Sondo.
When it is raining.
Kuchinaya.
When it is windy day.
Kuchera kuine mhepo.
When it is sunny.
Kuchipisa.
They are praising God.
Vari kungorumbidza Mwari.
And say this other group.
Asi rimwe boka iri.
Today they are in the valley.
Nasi vari mumupata.
Tomorrow they are on the mountain.
Mangwana vari pagomo.
He said.
Zvinofisa.
They love God.
Vanoda Mwari.
Zvakandirwadza kunzwa kuti they love God.
It pained me so
but
much.
But yet they cannot lead a victorious life.
Havagoni kurarama upenyu hwokukunda.
Here is the answer.
Heyo minduro.
They have to believe it from the heart.
Vanofana kuzvitenda kubva mumoyo.
If they don't take it from the heart,
vakasazvitora kubva mumoyo.
That they are saved.
Kuti vakaponeswa.
They will keep being servants to sin.
Vacharamba vari varanda vechivi.
If you don't believe it from your heart,
ukasazvitenda
kubva mumoyo. That the Lord Jesus has delivered you.
Kuti Ishe Jesu vakakudzikinura.
You are going to remain a servant to
ucharamba uri muranda wechivi.
Because you always come and say you have sinned.
Uchadzoka uchingoti ndatadza.
You have done this.
Ndaita ichi.
You have done this.
Ndaita chino.
Always you are going to hell.
Nguva dzose uri kuenda
gehena. You in hell.
Amen.
And never in heaven.
Usingambofa wakaenda denga.
That is where the answer is.
Ndopane mhinduro yacho.
Manifestation of the Spirit.
Kuratidzwa
51071 paragraph 18. 19. If our brothers can get that quote. Manifestation of the Spirit. Right. Now you wasn't saved 10 years ago.
Or 3 years ago.
I wasn't saved 17 years ago. I was saved 2,000 years ago. But I accepted it 17 years
ago.
Now Jesus didn't come down and die just for me.
Or die just for you.
He settled the sin question. But it will never do us any good until we accept it.
Amen.
It's your accepting of him as your accepting of him as your personal savior.
It's
by faith that you receive it and believe it. Now, in Hebrews 3:1, the Bible said that he is the high priest of our confession. Now, he is sitting at the right hand of the Father to make intercession for us upon our confession.
Paroko rweruji rwababa kuti atireverere pane kupupura kwedu.
Haakwanisi kutireverera pane zvatisina kupupura.
He cannot intercede for what we have not confessed. Haakwanisi
kutireverera pane zvatisiri kutenda.
He cannot intercede for what we have not believed.
If you believe you are a son of God,
kana uchitenda kuti uri mwana kumana wa
Mwari, if you believe that you are a daughter of God,
ukatenda kuti uri mwanasikana wa Mwari,
he intercedes for you.
Anokureverera.
But if you don't believe it,
kana ukasazvitenda,
why should he intercede for you?
Anokurevererei.
Now remember, it isn't how much you cry.
Rangarai hazvinei kuchema kwako.
It isn't how much you repent.
Kana kutendeuka kwako.
It isn't how loud you can cry to God.
Kana kuti wadanidzira zvakadii kuna Mwari.
It isn't how sincere you can be.
Kana kuti wakaperera
zvakadii. How much faith that you have when you come to him.
Asi kuti une kutenda kwakadii paunoya kwaari.
On the merits of your prayer.
Havakuponesa kuda kwekunamata kwako.
Noita munamato unodonhedza mapete wakareba chaizvo.
You make a very long prayer that even cockroaches.
Hausi uri kutariswa naMwari.
God is not looking at that.
Mwari vari kutarisa at the condition of your heart.
God is looking muchinano chemoyo wako.
Uri kurevesa zvakadi mumunamato wako.
How sincere are you in your prayer?
Iwoyo we 2 minutes iwoyo.
In that 2 minute prayer.
We 3 hours iwoyo.
In that 3 hour prayer.
It's not the length of the prayer.
Hakusikureva kumunamato.
But is the condition of your heart.
Asi chinano chemoyo wako.
Amen.
Amen.
He doesn't save you upon the merits of your righteousness. He saves you upon the merits of your faith. The prophet used to say, I see prostitutes and thugs come to the altar in the prayer line. Go back home healed. While Christians go back home with their diseases. So it's not upon your righteousness. It's upon your faith. Amen.
Amen.
It's by faith you are saved. And that through grace. Now you come to that to the altar, realizing that you are a sinner and you are sorry for your sins. You repent of your sins. You repent of what you have done. And you can stay there and cry for a week. For week in and week out. It would never save you until you believe in your heart that you are saved. Amen.
Amen.
So you have to believe it in your heart that you are saved. Not in your mind. Amen.
Amen.
But in your heart. You go to the next court. The Church of the Living God.
510727.
Amen.
Amen.
God is worth no more than His word.
Mwari avana kukosha kudarika shoko rao.
Amen.
Amen.
That's why someone said,
ndosaka mumwe akati,
I'll never want to stand in heaven.
No,
on the earth.
Kana panyika.
Because heaven and earth will pass away.
Nikutenga nenyika zvichapfuura.
But the word of God will abide forever.
Richagara nekusingaperi.
If His word is no good, then He is no good.
Kana shoko rao risina kunaka saivo Mwari.
If your word,
iwe shoko rako,
if I can't put no confidence in what you say,
kana ndisina kuvimba nemunhu anotaura, hapana chakanaka pauri.
But you are just as good as your word.
Asi wakangonaka semashoko awataura.
And God is just as good as His word.
Zvino Ishe vakangonaka semashoko awataura.
And I, as a Christian believer,
ini semuKristu
mutendi, I believe that this Bible is inspired.
Ndotenda Bhaibheri rakapemewa.
And it is written by the Holy Spirit.
Uye rakanyorwa nemweya mutsvene.
And it is the infallible word.
Uye ishoko raMwari risingakundike.
And God is under obligation.
Uye Mwari vakatosungirwa
His word.
Kushoko ravo.
To the believer
kumutende,
that will accept His word.
Kuti achatenda shoko
rao. And any word is a seed.
Uya shoko rese imbeu.
If you accept it in your heart by faith
tenda mumwe
mako and believe and confess it.
Wotenda wopupura.
Amen. Zvakanaka izvo.
This is good.
Amen.
Amen. May God help us.
And God will bring it to pass.
Mwari vachazvizadzisa.
Mwari havaiti zvinhu zvitsva.
God will not do new things that are different from His
words.
You will stand by His
words.
If you take Him at His words,
you will
bring it to pass. Amen.
But if you
want Him to do something different than His words, you never do it.
Because
you are trying to force Him to do outside His word. May God help us. Because this is just more than coming to church. This is more than good morals. This is more than just being a good brother. This is more than just being a good sister. But it takes the grace of God. It takes believing in God. Not just believing in people, but believing in God.
The prophet said, the angel said,
ngirozi yakati,
if you get the people to believe,
ukangoita kuti vanhu vakutende,
not even cancer,
kana cancer
will stand before your prayer,
aimire pamunamato wako.
So whoever will go to the prophet,
wese aenda kumuprofita,
needing prayer,
achida munamato, had
to believe,
aifana kutenda,
that he was the seventh angel,
kuti aive
muprofita of God,
kana kuti muprofita waMwari,
then even cancer will not stand.
Cancer yaimbomira.
Amen.
Amen.
Are we together?
Chiri kunzwika here?
They have to believe.
Vaifana kutotenda.
That he is the prophet of God.
Kuti muprofita waMwari.
530511. We have found him.
11.
Come and see.
Tamuana, we are imuone.
Paragraph 20.
Paragraph 20.
Mwari wangu ijinda gurusa aandi manikize shiri mumo yomangu kananda omerwa ndotaura zvandinoda kuti zviitike nyaya yacho yapera. Amen.
Amen.
Hanzi dai muri mimwari.
If you it where you go.
Maenda kunonamata.
And you have gone to worship.
Zvenyu zvosara zvobiwa.
And the thieves break into your house.
Unotonga sei nyaya iyi?
How you take this issue?
Hallelujah.
Hallelujah.
Mwari ava variko.
This God is there.
Vakatendeka pashoko
ravo. He is faithful to his word.
Someone told me a long time ago.
Mumune akandiudza kare.
That there was this old lady.
Hanzi paive nama mai vechikuru.
She went to a convention.
Vakaenda ku convention.
But she had a troublesome donkey.
Asi vaive nembongoro yaishupa.
That used to jump the crow.
Yaijamba danga.
And go and eat in people's fields.
Yonodya minda yevanhu.
But she had an obligation.
Asi vaive nemungava.
That she has to go and worship God.
Kuti vanofana kuenda kunonamata Mwari.
So she said, instead of staying here,
pane kuti ndigarire,
watching and keeping this donkey,
ndogarira mbongoro iyi,
I am going by faith.
Inini nekutenda.
Then while at the meetings,
vari kumusangano,
she prayed to God.
Vakanamata kuna Mwari.
She said, God,
vakati Mwari,
you know that donkey.
Munoziva mbongoro iya.
Its reputation.
Munozambiri yayo.
Otherwise, right now as I'm kneeling here,
pamwe zvino zvindakapfugama kudai,
it is in someone's field.
Yatopina munda mumwe munhu.
That donkey was held in that crow until the old mother came back.
Mbongoro yakaramba iri mudanga kusvikira ambuya
adzoka kuchechi. God has to intercede for
that. Kuti Mwari vaifanira kutovamiririra panyaya iyi.
Amen.
Amen.
Paragraph 20.
Paragraph 20.
But let this be the time that they will say,
ino ngaive nguva vapupuresa Peturo,
at thy word,
pashoko renyu ishe,
I am going to let down the net.
Ndiri kukanda rutava.
I am going to trust you.
Ndiri kuimba neni.
Right tonight.
Iye madekwana ano.
This is the night.
Ndiwo usiku hwacho huno.
This is the time.
Ino ndiyo nguva.
From this night,
kubva usiku huno,
I'll trust you.
Ndichavimba nemi.
I'll set my affection on things above.
Ndichashuva zvinhu zvekudenga.
We know that thy word says that you are the high priest.
Tinoziva shoko rinoti ndimi muprista mukuru.
Sitting at the right hand.
Makagara paruoko rorudyi rekudenga.
To make intercession.
Kureverera.
Upon our confession.
Zvatapupura.
Amen.
Amen.
What we say.
Zvatinotaura.
That you have done.
Zvamuringe maita.
That's what you do.
Ndozvamuchaita.
But if we not
asi tikasadaro.
Then do confess it.
Tikasazvipupura.
We are afraid.
Tichitya.
Then you can't help.
Zvino imi hamugone kutibatsira.
So we pray.
Saka tinonamata.
God, that will give each man and woman, boy or girl, in here tonight courage.
Kuti Mwari mupe munhu
real conviction.
Kumana musikana kushushingi.
Faith that will look up there.
Kutenda kunotarisa kudenga.
The Son of God.
Kuona mwanakomana waMwari.
Sitting there in his majesty.
Agere mudenga.
The power of his spirit moving in his church.
Simba remweya uri famba mukereke.
Then not be afraid.
Vasatya.
By his stripes.
Nemavanga ako takapora.
I'll go believing it.
Vaende vachitenda.
Then you are the high priest.
Ndimi muprista mukuru.
You will start confessing that in heaven.
Tichatanga kupupura izvi kudenga.
Just when we confess it here.
But tinozvipupura pano pasi.
But you can't do it until we first say you have done it.
Asa mukwanise kuzviita kusvika isu tatanga kutaura kuti makazviita.
We have to first confess that we are healed here on earth. Then in heaven you confess it. But you can't do it until we first say you have done it.
For
it's a confession. And that means say the same thing. We have to say what you say about it. We have already been healed. So we accept it. Send the angel of God, Lord, the great leader, the Holy Spirit, to guide your church into all truth.
Amen. Amen.
The prophet went hunting some time.
Profeta akamboenda achinovhima pane minguva.
He had a friend.
Vaine shamwari.
This friend was called Bud Southwick.
Shamwari yavaine Bud Southwick.
So Bud is, I think he was a servant or a companion named Oscar.
Shaka Bud aivene shamwari yake yainzi Oscar.
So Oscar sometime he had some request that he gave to the prophet about, I think, his mother or his
sister.
But this time around, he had lost some ponies. Then he started discussing with the prophet. Said, Brother Branham, can you pray that Oscar will get his ponies back? Then Bud was nearby.
Bud akangari pejo.
He said those ponies were eaten.
Akata mabiza akadyiwa
kare. By some jackals.
Akadyiwa nemakava.
They are no more there.
Hakusisina.
But Oscar was persistent.
Asi Oscar akaramba akatsungirira.
The testimony of Jesus Christ.
Chapupu cha Jesu Kristo.
In the spirit of prophets.
Muya wechiprofita.
There was a testimony.
Pakava nechapupu.
Of his mother or his sister who has been healed before.
Amai vake kana hanzvadzi vakanga
vapora kumashure. So he knew. That same God who healed my mother will make me find my ponies. Brother Branham said, but said they are already eaten.
Brother Branham said, but ati akadyiwa kare.
Then Brother Branham.
Brother Branham.
Because of his persistence.
Because
of his faith in the prophet. He prayed.
Vakanamata.
And Oscar.
Oscar
found his ponies standing in the snow.
Akaona mabhiza ake akamira muchando.
What you say?
Zauno taura.
What you confess?
Zauno pupura.
What you believe?
Zauno tenda.
You intercede.
Ivo vanokurererera.
Reach out as we call the pastor.
Tichidana mufundisi.
In touch the Lord as he goes by, you will find he's not too busy to hear your heart's cry is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord.